Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 1 2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Kundi Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi kuBulawayo. Makurukota ehurumende osangana nevashandi vehurumende kuedza kuzeya nyaya dzemari yemihoro. Nyika yosvika makore mana kubva zvakaurayiwa vanhu nemauto muHarare mushure mesarudzo, asi hurumende inonzi haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuripa vane hama dzakaurayiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kundi Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi muBulawayo. Angave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vati Kundi akapinda muchipatara mazuva gumi adarika, asi akatanga kurwarisa mazuva matatu apfuura. Kundi aizivikanwa nenyaya dzekunyora mitambo, kuita zvemafirimu uye kutungamira nyaya dzemitambo. National Arts Council inotiwo Kundi akanyatsotanga kupinda mune zvemitambo muna 1982 paakaomba Amakosi yakatanga ichidzidzisa vechidiki zvekarati isati yatanga kuita zvemitambo. Muna 2008 akabudirira kuhwina makwikwi eFreedom to Create akakunda vamwe kubva kunyika makumi masere nenhanhatu pasi rose, akawana mubayiro wemari inosvika zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu remadhora kana kuti $125,000. Kundi akasungwa kakawanda nenyaya yekuonekwa semunhu aishoropodza hurumende. Mukuziya nezverufu urwu, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanduri uye muimbi Chirikure Chirikure.
Kuita matambirawo mangwanani nhasi uno kunguva dzekuno kuZimbabwe nasoko abudiswa neNational Arts Council of Zimbabwe vachitaura vakamirira sekta yese yearts pamwe chete nemhuri yekwaMhlanga. Tinehurombo tarasikirwa nomumwe wedu zvinorwadza chaizvo.
Tingatsvagiwo veruzhinji vangangobvunzane vamwe vechidiki vasati vaziva vaMhlanga vakaita mbiri sei muindastri yemaarts muZimbabwe.
VaMhlanga vainyora maplay, vachiprodusa maplay, vachiekta zvakare kubvira kare kuma80s. Ndakazotanga kushandawo navo ma85-86 pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe maplay avo kucollege press kwandaiva editor. Uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mumabasa edu imomo. Asi vakazoenderera mberi nokuvaka Amakosi Theatre iyo yakambotanga iri club yezvekarati nini vachivazochinja vakukonsentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravaMhlanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muZimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga chishanda kuvhura, vakatopiwa license ngegwe rapera iro rimwe iri yekuvura kiona TV yaifana kuwa inafana kuwa ichi broadcaster iri ku matebelering vanga wari pakati takatozora kuona na mwezi yapfuura iyi vauya ku Harare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda saka taiita misangano tichipanana mazano.
Ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here?
Zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri vende rakakura seirori rinonetsa kuti riye rinovharika asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzara mhodzi dzakawanda mune vechidiki nevamwe vemumazera edu avaishanda navo zvinova zvichabatsira kuti zvido zvavo zvirambe zvichienderera mberi.
Nyanduri uye muimbi chirikure achitaura ari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo munyori wemabhuku uye anoita zvemitambo Aaron Chundra Moyo.
Murume uyu anga asiri murume wekutamba naye pachake akanga ari murume kana kuti anga ari murume akazvipira mukuita basa racho iroriri zvokuti iko Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanyisa kwazvo.
Zvimwe zvamunotondera pamusoro pavamuhlanga muchidimbu ndezvipi vamoyo?
Aiti uku anotamba mutambo zviya zvokuti zvatinotisi kuyekita anonyora ndinoyeuka kuti kunze kwezvaanozivikanwa navanhu nezvake zvakawanda zvaaita akatombotungamira bato revanyori vemabhuku sezvo iye bhuku rake akambobudisa bhuku rake remitambo. Murume uyu ndikanyatsocherechedza mabasa aaita akakwanisa kuti aite kuti kana nesu ndikangoti ndingataure ndakazvimiririra ini akandibatsira mukundidzora pfungwa kudurikidza nokuona mabasa ake.
Mataura mashoko makuru vamoyo. Vanavo vemuzera wakakura vachikuonai muzvivhitivhiti muchaekitawo madhirama neruzhinji rweZimbabwe movasirawo mashoko ekuti kudii nekushaya kwavamuhlanga.
Kana akakwanisa kuti aite zvinhu zvinoitwa kuti asandure mavhungira angu mukuita mitambo yangu nokutisarudza kwandingaite vanoitamba, ko vamwewo vakanga vari kuyaruka kana kuti vachiri kuyauruka vakakwanisa kubatwa nemaitiro avo mubasa iri vakaita sei? Zvisinei, kamba ingarifambaro zvakanaka mushando waro takaona ndima rakasakura rikazunza sora raenda zvaro gamba. Zvisinei, nokuti koraenda mabasa aro haana kuenda tinosara nawo vakawanda vakayambutsa kudivi rekuurawayo kwese uku nokumwe kwakadaro vachasara vachifambisira basa iri mberi. Nyanduri haashaiki nokuti mabasa anyanduri anosara achingovapo ingazva kana vechirungu ava akaita vana Charles Dickens tongovaverenga nana Shakespeare pava nezvipa makore namakore vashaika. Tina vamutukudzi tina vamwe vakadaro vakaenda nzivo dzavo tikungoteerera. Saka ndinongoti gamba rambokotsira zvaro asiwo zviroto zvaro zvasara zviri matiri nemuvanhu vomuZimbabwe.
Avo vangu ari munyori wemabhuku anoitawo zvemitambo Aaron Chundra Moyo achitaura naIvan Zininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Nasi kwasvika makore mana kubva hurumende kubva zvakapfurwa vanhu nemauto muguta reHarare mushure mekupera kwesarudzo. Vanhu ava vamwe vacho vairatidzira kusafara kwavo nekunonoka kuverengwa kwemavhoti asi vamwe vanhu vakapfurwa vanongonzi vaizvifambira zvavo. Hurumende yakabva yaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalema Moshande kuti iongorore nyaya iyi mushure mekushoropodzwa nemasangano akazvimirira oga munyika nekunze uye nehurumende dzakaita seAmerica nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union. asi kusvika pari zvino vakawanda vari kuchema chema vachiti hurumende haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuti ichaita pakapera hongororo yakaitwa navamohlante. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Tinotenda nasi tinoona kuti pakwana makore akati wandei after 1 August patikaona masoja achiuraya vanhu mumastreets eHarare. Izvi zvakazoitsa kuti pazoita iyo yamataura inonzi Mohlante Commission yakapawo marecommendation ekuti paitwe inonzi national healing and reconciliation, vachiitasawo kuti mavictims akapfurwa panguva iyi vave vachiwana pachirungikadzi compensation, and also pachizoitwa mainvestigations, pachizozikanwa pachizoonewa kuti paitwa justice yekuti vakapfuura vacho vave vachibatwa vane vari responsible pachirungu.
Muri kuona sei mabatirwo enyaya yacho nehurumende kusvika pari zvino?
Izvi zvinhu zvokuti hatisati tazviona zvichiitika, hatinambovhera tambonzwa anything chichibva kuhurumende chinotaridza kuti pane any investigations kana kuti pane masoja kana kuti vanhu vakambozoitwa investigate kana kuti kuprosecutwa mumatare edu edzimhosva. Zvinhu zviri kuonekwa zvichirwadzisa atikati mavictims, and zvinhu zvokuti isu semagweta anomirira kodzero dzevanhu zvatinoti pachirungu hurumende iri kuramba ichipara mhosva yekusapa justice kune mavictims acho akapfurwa, because tinoona kuti vakawanda vacho vakabuda vachivapfurwa vanga vachingoriwo vanhu zvavo vaingozvifambirawo mumastreets eHarare. And tinoona pamufananidzo inobuda papa nevakadzi, papa nevarume vakapfurwa, and vamwe vacho vakatozofira kuzvipatara muHarare.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite apa?
Dai hurumende yaikoshesa kodzero dzevanhu, dai yakaita investigate zvakaitika musi wacho kuti vanhu vakambopfurwa sei, and panhu mavictims akapuwawo mukana wekuti vavo vachipindawo pakamatare edzimhosva vachipawo maonero avo nezvinhu zvakaitika musi uyu, but zvinhu zvokuti hatisati tazoona zvichiitika. Tinoona futi zvekare kuti hurumende hainambovhera zvekare yambodzokera kune ivo vakapfurwa vacho kana hama dzevanhu vakapfurwa vacho kuti vavape yatingati compensation yezvinhu kupfurwa kwavakaitwa. Zvinova zvinonzi pachirungu kuwedzera yatinganzi impunity. Zvinhu zvokuti nanhasi uno zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanogara munyika ine hurumende inenge ichiti inokoshesa mutemo kana kuti inokoshesa constitution, ivo vasingakwanisi kuwana yatingati justice mumatare edu edzimhosva kana kuti justice kubva kuhurumende yacho inenge ichinzeka chikora. Saka zvinhu zvokuti nhasi uno pate chirangarira 1 August zvinhu zvinorwadza kufunga kana zvinhu zvinorwadza kuti tizive kuti hurumende hapana chati yaita pamakore ese aya apfuura kubva paitike zvinhu izvi.
Nyika yatarisana nedzimwe sarudzo gore rinouya, zvine matambudziko akaita sei zvekusagadzirisa dambudziko iri ra2018?
Tichitarisana zvekare kuti gore rinouya tiri kupinda zvekare mumaelections, zvinhu zvokuti zvinhu zvinorwadza kana zvinhu zvinotyisa kuti hurumende yacho inogona kungozvipama zvekare, and pachizoshayikwa even yatingati justice inozoitwa after that. Saka tinokurudzira kuti hurumende iite serious pakukoshesa kodzero dzevanhu, iite serious pakuona zvekare kuti marecommendations akaiswa necommission yavamohlante aonekwa achiitwa, kunyanyanyanya nyaya yekucompensate mavictims of this illegal act yakaitwa nemasoja musi wa 1 August 2019. Neizvozvo ndoti hapana zvimwe zvingave zvichida kutaura kudziva kuti hurumende ikoshese yatingati bumburi remutemo nekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima nhasi vaita nhaurirano nevashandi vehurumende. Musangano uyu uri kuuya apo vashandi vari kuchema-chema kuti mari yemunyika yavari kutambiriswa haina chaichatenga nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZINSTAT yakazivisa kuti inflation mwedzi wapera yainge yasvika pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 256.9%. Vashandi vakawedzerwa mari zvakapetwa kaviri mukupera kwemwedzi wapera, asi vari kuchema-chema kuti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika mari iyi haina zvakawanda zvairi kutenga. Vashandi vanotiwo zviri nani kuti vapiwe mari yemadhora ekuAmerica. Vane ruzivo nezvemusangano uchangobva mukupera uyu vanotiwo hurumende nevashandi vatenderana kuti vashandi vawedzerwe mari mukutanga kwagunyana, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatsika madziro panyaya yekuti vashandi vapiwe mari nemadhora ekuAmerica vachiti pari zvino muomwe mavo hamuna mari iyi. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva revanochengetedza mhuka reWorld Rangers Day, iro rakacherechedzwa pasi rose nezuro bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe National Parks and Wildlife richiti riri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevashandi varo nevanovhima mhuka zviri kunze kwemitemo. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashara pachitiko ichi, icho chaitirwa pamuzendo webazi ravo muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife, vaFulton Mangwanya, vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebazi ravo, vanochengeta mhuka, nevanovhima zviri kunze kwemutemo. Mashoko avaMangwanya atsigirwa nemutauri webazi ravo, vatinashe Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango, vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka, dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuvhima mhuka dzisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorayiwa nemakosha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu dzichiurayiwa nezvikuvadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunodzidzisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei kuti tisatasiro neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera, inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka dzifanire kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyoyo ndeyekuti yatinosangana nayo ndeyekuti mapoti akatanga kukuona vanozvita. Kana isusu patinotanga kuona mukuta tikangoona kuti this person is armed, tinotoridza because tukasamuridzira munhu iyeye, munhu iyeye anomuridzira unogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndiyo rekuti unogona kurova mukocha womuuraya. At times munomuuraya mukocha panzvimbo iri very remote yokuti munotumira radio emessage yokuti taita contact chauraya mukocha panapa. Kuti vanouya kuzokurescue ikaya kuzotora godzi yomukocha iya kuti vazouya, it takes time, zvinotora mazuva. And munozopedzisira makuona kuti munhu anogona kuzokanganisira makangogara naye, is very traumatic. In the same way even vamwe vedu munogona kufamba because ndenge musingazi musi munosangana nei, unogona kusangana nemakocha unoina anogona kukuvadza nemakocha kana kufa anogona kuurayiwa nemakocha. In the same way mota dzakuwana rubatsiro nekukurumidza.
vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare valakimo Safuli vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino takwanisa kunge tichishanda navo kutraina marenja vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zvowanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanikwa mhuka yeHwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pangazve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi makona inowa nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishiwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 2640 kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu 40 vaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, avo vanga vari muenzano remekedzwa, vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka vachiti vekunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wekuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa. Zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru. Dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeSenegal amai Aminata Ture vanoti bato remutungamiri wenyika vaMacky Sall ndiro rakawana zvigaro zvakawanda musarudzo dzichangobva mukuitwa. Bato ravasau rakaona zvigaro makumi matatu pane zvigaro makumi mana nematanhatu zvaikwikwidzwa, asi vamwe vemapato anopikisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Tichipeta zvaitika kune dzimwe nyika, kutakurwa kwechibage kubva mudunhu reOdessa muUkraine kwatanga nhasi zvichiitwa nengarava yanga iine mureza wekuSierra Leone. Izvi zvinotevera chibvumirano pakati peRussia neUkraine chakakokerwa neUnited Nations neTurkey. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoshanda pachipatara cheWilkins Hospital muHarare, Dr. Albert Christopher Mpambo, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti njovera wadzikira. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Dr. Mpambo vanoti uwandu hwevanhu hwakatozodzika zvene chikonzero chedenda reCOVID-19 chakavharisa nyika kwemakore maviri sezvo mari zhinji dzaiva dzave kushandiswa kurwisa kupararira kwedenda iri.
Nyaya yekuti 2020 na 2021 ndopatakatangawo kuwana dambudziko reCOVID, saka zvinogona kunge zvakaita contribute kuti manumbers vanhu vanga vachiripota kumakliniki adzike kana kutiwo washandi wanga wa kuisa masimba akati wandei kune ze COVID.
Kunze kwedzidziso inonzi iri kupiwa vanhu, Dr. Mupambo vanoti denda re COVID-19 rakabatsira sezvo vanhu vainge vogara mudzimba zvakanyanya.
Ku Southern District kune nzvimbo inonzi Hopley. Tirikuona kune makesi akati wandei arikuuya nezvirwere zvepabonde uyezve nekumbare. Tine nzvimbo inonzi Heathcliff neHeathcliff Extension. Kuri kuwanikwawozve varwere vakati wandei vari kuuya nezvirwere zvepabonde. Kune nzvimbo inonzi Kuwadzana neKuwadzana Extension. Ndiko zvakare tiri kuonawo manhamba akati wandei vanhu vari kuuya nezvirwere zvepabonde.
Dr. Mupambo vanoti nzvimbo dzinogara veruzhinji dzinosanganisira Mbare, Hopley, Heathcliff, Heathcliff Extension neKuwadzana ndidzo dzinosangana nedambudziko iri kunyanya. Dr. Mupambo vanoti vanhu zviuru 50,503 ane vatatu 13,503 muHarare vakarapwa njovera mugore ra2021, asi mugore ra2019 kwakarapwa vanhu zviuru 40,013 kana kuti 14,013. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano ine kiriniki mumusha weMbare isina kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hapana mutsauko wairi kuona sezvo vakawanda vari kuuya kuzorapwa.
Ashandira mumusha weMbare sachiremba kwamakore mashanu uye matenda ndinonyanya kuona pavarapwi injovera nemanyoka anokonzerwa nemvura isina kuchena. Chinonetsa ndechekuti varume vazhinji vauye kuzorapwa nevakadzi vavo, saka zvirwere zvepabonde zvinoramba zvichitapuriranwa.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Tsvene reApostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vari kusangana nevarapwi vanodarika 10 pazuva vari kutsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde.
Vanhu vakawanda vane maSTI vakawandisa vari kuuya kun'anga vachitsvaga rubatsiro. Vazhinji havachatoenda kuchipatara chikonzero, mari dzekun'anga dzakati chipei. Vamwe vacho ndo vari kunyara, saka vakauya kwatini mishonga tinayo. Vamwe tinozovakurudzira kuti aiwa takurapa izvedu, asi endai munobayiwa kuchipatara. Uye zvakare kana ane patina, ane mudzimai kana kuti ari mudzimai, murume wake anofanira kunge achirapwa futi zvakare. Zvirwerezvo zvakatonyanyisa kwatiri, zviri kuuya kwatiri.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vari kuonawo vana vakawanda vachiuya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti vaende kumakirinika.
Munhu akangaona any of my symptoms anoteera, ukaona uchibuda discharge yakaita kunge hurwa kana yakaita kunge mukaka, uri murume zvinoreva kuti panenge paine STI. Kana uri mukadzi ukaonawo pa discharge yakuchinja kala kubva kuwhite kana colorless yakuita makala akasiyana siyana, yellow, cream, brown, zvinotaudza kuti panenge pane STI inenge ichiitika. Saka nokudaro tinokurudzira kuti munhu akurumidze kutsvaga rubatsiro, akwanise kubatsirwa, awane kupiwa mushonga nokurapwa kuti zvipere. Ukaona uchibuda kuti mapundu tisinganzwisisike kunhengo yako kana kuti maronda tisinganzwisisike, tsvaga rubatsiro. Ndomamwe emasymptoms, zvimwe zviratidziro zvemaSTI. Saka tinokurudzira kuti ukangaona any of masymptoms andataura iwaya, rumbidza kutsvaga rubatsiro ubatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezvekurera mhuri vaDennis Mulambo, avo vanoshanda kuSpillhouse Clinic iri kuZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC kuHarare Central Hospital, vanoti varume vazhinji havadi kuya kuzorapwa, nokudaro madzimai ndiwo mazhinji anouya kuzowana rubatsiro. Vakurudzira madzimai kuti vauye nevarume vavo kuzorapwa vari pamwe chete, asi vanoti nyaya iyi iri kutonetsa, nokudaro zvirwere izvi zviri kuramba zvichipararira sezvo zvichida kuti vanhu varapwe. Sangano reCenters for Disease Control CDC rinoti matenda enjovera akanonekerwa kurapa anogona kukonzera vakadzi kuti vashaye mbereko, vamwe vachigona kuguma vave kupenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimi.
Aiwa, tinotenda Ropafadzo. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti Murare zvakanaka vateereri, ndokusaimina Praxidis Jeremiah munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngombulo saka 1 ngabakwazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga namhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga. Mzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfoka Mdlala continue loving.
Ubulawa omkhulu wezingalo zesindebele obe ngumqeqeqi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho.
Lokhu kubangelwa ukuthi amagesi lamhlanje acutshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagesi uzakontinue until 6 ebusuku.
Izakhamizi zemalokishini amaningi akobulawayo zivuke ezingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabekhansili yaleli dolobho. Isilinganiso sokungamathumi athuba munemunye ekhuleni 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila lalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukuhlwana balawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho. UKhonthi obe ngumqondisi weyamakhosi Theatre Productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga. Kubika indlela lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Elimnyamale telele izigodlo zezigaba zonke zeMandebeleni esakobulawa leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonthi akasekho. Lokhu kubikwe luhlangano lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe. Umqondisi lolu hlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalimva.
UKhonto kwamalanga angu-10 adlulileyo ubekhula azama amadokotela bekungani obengcono njengani uya recover amalanga angu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi uKhonthi ekuseni wadlula. Sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama-arts isilahlekelwe. Isikhala sikhulu kakhulu.
Umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi.
UKhonthi uqalise ngo-1982 into zama-arts wa-transformer yatshintsha yaba yamakhosi ye-professional ngo-1988 and namhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama-arts ngama-radio nama-TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka.
Umculi olodumo uBusi Ncube owayecula leqembu leyilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula emakhosi Theatre Centre.
Mina ngimazi sesakhula ngisesekobulawayo imakhosi Theatre sivule ndawonye ngahlalela isihlahla somnyi esasimelele ama-musicians wonke eZimbabwe ngacina ngichaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela khonti la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawelethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe, silahlekelwe kakhulu ilanga elibi, ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu, abanye bebendiza bethi ngukhulu, abanye bethi balume ukhonto umhlanga. Kuyasinda. And silahlekelwe, mina ngingatshayana kangaka. Bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze. Salale ngokuthula umfo kaMdladla. Continue love.
Ukhonto ubedumeka kakhulu ngokuloba emdlalo kamabonakude. Omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lo muyi.
I-artist sazwa ngaye. Sina saqalisa iphose ngasikhathi sinye 1982 sihlangana e-United College of Education silabo mbono eningizema labo Professor Mthwa. Sisenza i-theater techniques and ama skills. So swa developer sasindawonye nina sesiba le concentration yathi ku political theater yiyo vela ipushe okwesikhathi esithi ezinizwa ngishalo uvalo lakathesa amadola axeka.
Umculi osakhulayo uNkwali uthi wafunda okuningi kumhlanga.
Ukwabo khonto umuntu nje okade efundisa ezama arts ngisakhula mina. Ma-artist amaningi engibaziyo bakhulele emakhosi. Babekhuluma nje ukuthi ube ngumuntu olesandla esihle uma-artist. So hayi ngithi kalale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakhe yonke.
I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe. Bathi konke ngomunye sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi umuntu uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimana Studio 7 kobulawayo igama lami ngeza Jesus Band.
Izakhamizi zemalokishini amaningi akobulawayo sivukele zingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiwe ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema Waterworks lase Fennel Booster Station. Pump station is esigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acithiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku. And affect i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlele yilolu dubo lokusela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi, iThuli, i-6J, i-Rifle Range, le-Criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva ngama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi nganikade engakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingelamanzi ikakhulu ezikolo lendaweni eziqakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambethela khona siphinde njalo sibe lama water kiosks lapho sizama ukuthi siwa make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sika munisipala wakobulawayo lapho limzwe ekhuluma ecingweni le studio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo siminotho abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge 806,000 RTG. So ukuthi indawo yama-gold coins engxenye abathenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi kuleyaphumele kodwa i-2000 gold coins sasomaningi kakhulu njalo balethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebephathuthi basilingele ama-gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengarelease amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyeukuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni kakhulu labo abazuza ama-contracts amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zimbabwean dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zimbabwean dollars abangayisebenzisi. Bona njengani yiyo i-cartel market yangkhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe isehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutsho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamani njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuze ixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kweLibya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba leziphathamandla zezempilakahle ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa esikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouthwest u-Abdi Azizi Hassan Mohamed edolobheni eLebadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila lemihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi atobamnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kane nginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Linda Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile egoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, amareza, lama-toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kanenginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important.
Omama abazithweleyo kumele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrice Joniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha bexwayisana ngengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi nge-hepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ithi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Enye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali le lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
The World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila la lesi sifo se-hepatitis B lesi, njalo isilinganiso sokuthiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso. Sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso eyenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi womsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingamachumi amathathu kuzabelo leziqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lo nyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatshwa ibe seduzane nozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zelokitshini lesizinda koBulawayo zimanyene zavalisa ipawa ebilithiwa limenimethekisa ubudlanguzangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi ziloke incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo, yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesinye sezakhamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex, lapho kule kwangumashopshop okuningi-ningi barenta khonapho. Laba bemigalo yikuthi bengabanikazi bebutcha leyo. Ibutcha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kubekhard emuva kwebutcha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo yikuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phezulu begcwala khona lapha. Indawo le yikuyindawo egcwele kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha, njengoba sisizwa kuthiwa ibutcha ibithengisa lotshwala obunjani?
Lapha abantu bekungena indawo ingena order, njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda bayareporta emapholiseni, kodwa amapholisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo ubabalo kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwele amaphepha bekuzinyama lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizile usuthi nxa kuwareportwa bephongeubuya bebuyele ngemva kwesikhashanana before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu abantu bacina sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika kumphathi we-station i-police station, hayi akakuzange kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo la ngokutshengisithi laye ebengumuntu wede edizwa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu, ngoba indawo le indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belanda khonapho. Indawo le bekungose ukuthi bekuyikunatha utshwala kuphela, indawo le ungabantwana konoku kokokristu okograde 6 njengoba ngitshilo besoku ngena ehamba-hamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisibaningi. Le chabalala clinic isirekhoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda, ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s abama-60s bengakhi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana konoku okuncane, kambe shuwashuwa ungukhulu uzohamba nomzukulu wakho asokuhlola lobo na ikuzulu lingas sana. So kutezo wehlulinto zamapolisa lezi sizakamuza aqonda kona ngalo ukomishina zabhala ipetition yasayinwa ngama residences zinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ukomishina bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kipho sisi ivuliwe imigalo. So labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapha emigalo nxa ningasezilungisisa indaba le uyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu. Kwakuyiwonini abantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sivile bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke ezobaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous. Akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandlinise. Hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona echiye ukuthengisa utshwala njalo ngoba lala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisishiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg kwele South Africa sekubathiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labesifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisishiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasishiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betyintyana. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisishiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlwengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje esitradeni ngoba sesaba ukuthi sohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mercy Mvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizamo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayungu bafowethu asihloniphele abantu bengomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma esesweke okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ndaba ogatsha kumapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba izakhulu ngoba kukhanya abadlomuli laba ngotshekeje abasi.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.